Mutongi wedare repamusoro High Court va Joseph Musakwa nasi vatura mutongo kuti vakudzai vabhadhare mari yechibatiso zviuru mashanu nemazana maviri emadhora $5,200 semari yechibatiso. Vatiwo vakudzai vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kusvika nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Vakudzai vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende vashandisa peji repaFacebook rinozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Baba Ajukwa. Hurumende inotiwo vakudzai vakashandisa peji iri kuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekushambadzira mashoko anosvibisa zita rehurumende. Asi vakudzai vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vakudzai vanzi nemutongi wedare vasiye magwaro avo ekufambisa kudare kusvika nyaya dzavari kupomerwa dzapera kutongwa uye kuti vasvitse kumapurisa password yavo yeGmail. Vanziwo vasafambe chinhambwe chinodarika makiromita 40 kubva muHarare uye kuti vasiye magwaro emba yavo kudare. Nyaya yavakudzai ichadzoka mudare raMajor Street musi wa7 Chikunguru. Mapepa avo ari mudare vakudzai vanoti kusungwa kwavo kwakakonzereswa nevamwe vakuru vakuru vari muZANU PF vaisvitsa mashoko kuna Baba Ajukwa chaivo vave kutyira kuti vanogona kusiyiwa vari pachena. Vakudzai vanoti vanga vachishanda nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika pamwe nemapurisa vachishandisa unyanzvi hwavo hwemakombiyuta kutsvaga kuti Baba Ajukwa chaivo ndiani. Asi vanoti zvavakaona mutsvagiridzo yavo ndizvo zvakazoshandiswa nemapurisa kuti vasungwe. Mukoma wavakudzai Philip ari muusungwa achipomerwa nyaya imwe cheteyo. Nezuro, mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe vaRomeo Musemburi avo vari kupomerwa mhosva yekukumbira Baba Ajukwa zvombo kuburikidza nemashoko avakatumira papeji raBaba Ajukwa vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vakanzi chikumbiro chavo chinonzwikwa chete nedare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.